Sachigaro vekomiti iyi vapupura itogare tivezanu PF vanoti ongororo yavo yavakaita vachibatsirwa nenyanzvi uye kubvunzurudza ZEC pamwe nenhengo dzeparamende yaratidza pachena kuti ZEC haina kutevedza bumbiro remutemo uye haina kuita basa rayo zvakajeka. Vanoti ZEC haina kujekesa kuti yakatara miganhu yayo sei uye hainawo kujekesa pamamepu ayo kana kuburisa pachena nzvimbo dzichavhoterwa mumatunhu akasiyana-siyana. Vatogare pevanoti ZEC yakavaudza kuti yakashandisa gwaro revavhoti vachiti yaifanira kushandisa gwaro rezvakabuda mukuverengwa kwevanhu renational census pakutara miganhu iyi sezvinotarwa nebumbiro remutemo kwete gwaro revavhoti. Vanoti nokuda kwaizvozvo ZEC inofanira kugadzirisa gwaro iri nekutevedzera mutemo wenyika.
It is the committee's considered view that all the issues raised in this report, particularly those that are inconsistent.
Maonero edu ndeyekuti zvese zvinopokana nebumbiro remutemo zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa gwaro rekupedzisira.
Mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vaudza Studio 7 kuti havana kushamiswa nezvataurwa necommittee yavatogarepi.
Hazvina kutishamisa kuti pakabikwa mbodza. Hazvina kumbotishamisa kuti paitwa report pasina voters roll, paitwa report pasina census report. So hatinyanyi kushamisika, asi isu tichagara musi weMonday toona kuti tichafamba sei nekuti Tuesday tinge takurovana navo muparlament.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Munzora avo vano venhengo yekomiti iyi vaudza Studio 7 kuti ZEC inofanira kutara miganhu ichishandisa uwandu hwevanhu vese vari munzvimbo kwete vanhu vakanyoresa kuvhota chete.
Naizvozvo isu sebato reMDC tiri kuti ripoti yeZEC iyi ngaiitwe patsva tichitarisa uwandu hwevanhu vari munzvimbo imwe naimwe.
Vamunzura vanotiwo zviri pachena kuti ZEC haina kutaura nemadzishe uye inofanira kutaura nevana vese veZimbabwe kusanganisira madzishe kuti ibude negwaro rinofadza munhu wese. Vanoenderera mberi vachiti hazvina uchenjeri kuenda kusarudzo negwaro reZEC iri.
Hazvina kungwara kuenda kusarudzo tichishandisa chigwaro ichochi nokuti chinoburisa sarudzo dzisina kuchena. Tine muenzaniso weBulawayo. Bulawayo mukaitarisa ine dzimwe nzvimbo dzisiri muwadi, dzisiri muconstituents, dzisiri mumiganhu. Takatarisa ipapo tikaona kuti mhuri dzingakwana 3,000 muguta reBulawayo dzaka hadzina padzakaiswa, zvichireva kuti havakwanisi kuvhota.
Zvimwewo zvisina kufadza komiti yeparamende iyi inyaya yekuti gwaro rakaturwa kumutungamiri wenyika rikazoendeswa kuparamende rainge risina kusainwa nemakomishina ese eZEC uye raive rakasainwa nasachigaro chete Justice Priscilla Chigumba nemutevedzeri wavo vaRodin Simukaikiwa. Tabvunza vakiwa kuti vachakwanisa kugadzirisa gwaro ravo here sezviri kukurudzirwa. Vakati
hungu tichaedza pose patinokwanisa kugadzirisa kana zviri pamutemo.
Nhengo dzeparamende kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzichazeya gwaro rakaburiswa neAdult Committee iri nemusi wechipiri nechitatu svondo rinouya uye paramende ichitumira chisungo chayo pamusoro pegwaro rekutanga reZEC iri kana kuti Preliminary Delimitation Report kumutungamiri wenyika nemusi wechina. Kurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoti kana paramende ine zvichemo ichazvinyora pasi yozviendesa kumutungamiri wenyika kuti vazivise ZEC.
If parliament has any concerns, they note them down and transmit them to His Excellency, who then informs ZEC. At that juncture, you'll be advised whether they've managed or not.
Paramende ichanyora zvichemo zvayo yozviendesa kumutungamiri wenyika. Avo vachaisa zvichemo izvi kuZEC uye muchaziviswa kuti zvinenge zvafamba sei.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vaudza Studio 7 kuti gwaro rekomiti yeparamende pamusoro peZEC raratidza pachena kuti ZEC haikwanise kuitisa sarudzo dzakachena munyika.
Kana tichida kutaura paseya ZEC nezvaita izvi, vanofanira kudzingwa vese pese vamwana vatsva havana capacity yekuti vaite election iri free and fair nezvavaita izvi. But ndezvavagara vachiita kubva since 2000. ZEC kubva 2000 inongobira maelection ichibirira opposition.
ZEC inosungirwa nemutemo kuburisa gwaro rayo rekupedzisira kana kuti final delimitation report musi wa28 mwedzi uno kuitira kuti rikwanise kushandiswa musarudzo dzegore rino. Kana gwaro iri rikange risati ravepo panosvika sarudzo, zvinenge zvave kureva kuti sarudzo dzinenge dzave kuitwa pachishandiswa miganhu yakashandiswa musarudzo dza2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.